Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 14, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa muHarare nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoita misangano nevamiriri vedzimwe nyika. Varairidzi vochema-chema nekusabudirira kwemusangano wainge wavimbiswa nehurumende kuti uchaitwa pakati pesvondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. DC inotungamirwa na Nelson Chamisa yarangarira nhasi mutungamiri webato iri wekutanga vaMorgan Tsvangirai avakashaya gore rapera nechirwere chegomarara. Mudzimai wemushakabvu amai Elizabeth Tsvangirai vanonzi vasvima misodzi apo vasvika panzvimbo yanga ichiitirwa urongwa uhu. Vachitaura paurongwa uhu vachamisa vati pane humwe urongwa hwekurangarira vatsvangirai uchaitirwa kumusha kwavo kubuhera. Vachamisa vakurudzira nhengo dzeMDC pamwe chete nevana veZimbabwe kuti vafambe negwara rakatangwa navatsvangirai vachiri vapenyu kuitira kuti kuve neutongi hwejekerere munyika. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaburitsa mashoko padandemutande ravo reTwitter vachiremekedza vatsvangirai vachiti vaiva munhu akazvipira zvikuru pakusimudzira nyika yake uye pakurwira utongi hwejekerere. Naizvozvo vaMunangagwa vakurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vadhonze pamwe chete pakusimudzira nyika yavo. Tichiri panyaya yavatsvangirai, vanhu vakawanda vari muSouth Africa varangarira vatsvangirai avo vakashaya gore rapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazo pasina mitambo kana minamato yaitwa mukurangarira vatsvangirai muSouth Africa, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinogara muSouth Africa hazvikanganwe basa guru rakaitwa navatsvangirai vachiri mupenyu. VaSox Chikowero, avo vaive tsika nditsike navatsvangirai, vanoti vatsvangirai vakarwa ndima yavo uyewo vakavadzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika hakusi kudza zvigaro.
Nasi izuva rakwanisa gore kubva musi wakatisiya vaMorgan Tsvangirai, avo vaive murwiri mukuru wekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe, vatingati gamba rezvekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe. Makarwa ndima yenyu save makatidzidzisa kuti kuve mune zvematengerwo enyika ndikuti iwe uone kudarika vamwe vese. Handi kuda zvigaro asi kuti kushandira vanhu veZimbabwe. Save tinokurangarirai nhasi. Maive mukoma wangu, maive mubatsiri wangu, maive mupi wemazano. Tairwa, taiseka, asi taipedzisira tichigara pasi tichiwirirana. Fambai zvakanaka Save, muve nerugare. Chandokumbira ndechekuti mweya wenyu ngausasiya musangano uri wega. Rambai muchidzoka kumusangano mumweya kuitira kuti shuviro yenyu isakanganwe.
Vamunyaradzi shoko, avo vari muhupoteri muSouth Africa, vanoti ndemumwe vanhu vakashandiswa zvikuru nebato reZANU-PF asi vakabviswa muusungwa uhu navatsvangirai.
Chokutanga ndinoda kuyeuchidza vana veZimbabwe kuti isu vana vemavofetenzwa nekukozwa tiri vamwe vevana vakanga vachishandiswa zvakaipa nemusangano wakaipa kudai weZANU-PF kusvika tazosvika pakugamuchira shoko rokuchinja, shoko rekubudirira, shoko rokubatana, shoko rerunyararo kubva kuna vaMorgan Tsvangirai. Zvinova zvakaita kuti tive tinoshandura maonero namafungiro tizosvika pakuti kwete, regai tiende tinobatana navanhu tishande pamwe chete nevane veZimbabwe.
Kanzera wemasvingo vaGodfrey Kurawone vanoti vatsvangirai munhu aida kuona Zimbabwe ichienderera mberi zvakanaka ine utongi hwejekerere.
Isu vechidiki yemhuri MDC zuva ranhasi rakatikoshera zvikuru tichirangarira nokupemberera upenyu hwakararamwa negamba redhemokirasi vaMorgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai munhu aida kuona nyika inochienderera mberi zvakanaka. Morgan Tsvangirai munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama vakafara. Munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama munyika ino utongi hwejekerere. Saka nhasi tinorangarira tichirwadziwa pamwe chete nekuti tapavakatiita kuti hayo vaMorgan Tsvangirai makanga matibatira basa zvakanaka. Makarwa kurwa kwenyu kwakanaka, chizororai murugare.
Nhengo yeMDC iri muhupoteri muSouth Africa vaEric Gono vanoti vacharamba vachirwira zvido zvavatsvangirai.
14 February izva munotirwadza, izva rinosuwisa, izva ratinorangarira upenyu hwababa Morgan Tsvangirai. Murume anga ane chivindi, murume anga ane kuzvipira, murume anga ane rudo, murume anga achirwira kodzero dzavana veZimbabwe. Isu sire chidiki vaimuteerera tichikuramba tichirwa pakasiya. Nhasi uno kutaura kutaura kwatirikuita kudai, so ini Comrade Gono, organizing secretary weBulawayo Youth Assembly, ndikutaura kudai ndiri munyika yeupotero. Takatiza muZimbabwe tichitiza makarwe mushure mekunge hurumende yavamunangarwa yatsimbirira vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakasimuka vakaratidzira, asi mushure maizvozvo hurumende yakada kutya vana vayo. Ndosaka nhasi tichitaura dai tiso tiri munyika yeupetero, asi hatisi kuzomira kurwa, nekuti baba vatsvangirai hondo yavakatanga tichaikunda ende tichaipedza sevana vechidiki veZimbabwe. Zororai murugare Sava.
Vatsvangirai vakarwara kwenguva refu nechirwere chegomarara vakashayikira muchipatara chemuJohannesburg musi wakukadzi 14 gore rapfuura. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nhasi wekucherechedza gore idzva nevamiriri vedzimwe nyika pamwe nevakuru vakuru vemasangano akazvimirira anoshanda pasi rose. VaMnangagwa varumbidza maitirwo akaitwa sarudzo gore rapera, vachiti sarudzo idzi dzakaitwa nenzira yaive yakajeka pasi rose richiona.
The successful holding of peaceful, democratic, transparent
credible, free and fair harmonized general elections in July 2018 and a more open democratic environment heightened the aspirations and hopes of our people. It is in that spirit that we must continue to chart a better future for our country.
Vamunangagwa vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ine urongwa hwekuvaka ukama nedzimwe nyika senzira yekuti nyika ifambire mberi, kunyange hazvo ukama uhu hwanga husina kumira zvakanaka munguva yekumashure.
My government adopted a robust engagement and re-engagement policy anchored on transactional economic diplomacy, through which we seek mutually beneficial relations with all nations, despite previous misunderstandings and misgivings.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura pamusangano wavaita nevamiriri vedzimwe nyika. Vamunangagwa vataura vachida kuratidza kuti hurumende yavo ine gwara rakasiyana neravaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017. Vamunangagwa vati musangano wavaita nhasi uyu ndewekutanga kunyange hazvo vanga vari muhurumende kwemakore akawanda. Vakumbira ruregerero kana vakatadza kutevedza zvinotarisirwa pamisangano yakadai. Varairidzi ava vanga vambomisa kuramwa mabasa mushure mekunge vavimbiswa nehurumende kuti iri kutarisa zvichemo zvavo, vanoti vave kufunga kuramwa mabasa zvakare mushure mekunge hurumende yaratidza kunge yave kukweva makumbo pazvivimbiso zvayo. Munyori musangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti hurumende kuburikidza negurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima yakanga yavavimbisa kuti vachasangana pakati pesvondo rino kuti vapedzese nhaurirano dzavakatanga svondo rapera, asi vanoti svondo rave kutopera pasina chaitwa. VaMajongwe vanoti vakanyorera kuhurumende vachiyeuchidza nezvemusangano uyu, asi kusvika pari nhasi havana kunzwa mhinduro, izvo zvave kuita kuti vafunge kuti vakatambiswa bhora risina mweya. Vanoti pamusoro pekudzokera mukurangwa mabasa, vari kuronga kunyora tsamba inoenda kuparamende vachisvitsa zvichemo zvavo. Takundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Hatina kumisa, takati timboti zororei ndichana, nekuti anozorora ndearuchasimudzira rwendo. Tikati pazvirungu taka takasuspenda strike, takati timboti zororei. Paive paitika mhingampinyi dzakawanda, varaidzi vanga vakuzvikitimaizwa, panga pane mashoko akawanda. Saka takati ngatimbodzokere kumashure tiongorore kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei. Ndokuchizosangana naminista nemakurukota evamwe vehurumende nevakuru vepublic service commission ndokuwirirana kuti tichasangana svondo rino, asi nhasi wachina musangano hausati waitwa. Zvinova chinhu zvinoratidza kuti zvese zvakaitwa izvi zvakaitwa in bad faith. Government haina kuita zvinhu zvese zvaita in good faith. Chavaita kuti vanhu vadzokere kuzvikoro vaite international image iri correct, kuna kuti vanzi kuzvibarwa zvinhu zvakanaka, asi vachiratidza kuti vakatikanganisira zvinhu zvedu. Nhaurirano dzati hazisati dzaitwa, asi tsamba takanyora tivareuchidza kuti zvatakawirirana zviya ngatiite izvozvo.
Saka matanho amakutora ndeapi? Tichiona kuti nhasi musi wechina svondo ratopera iri.
Chiripo ndechekuti hapana chinonetsa. Kana tikanzi ngatisangane nhasi na12 AM kana na2 AM tinosangana. Nepamusana pekuti isu tiri vanhu vanoti any time tinogona kusangana totsvaga solution, nekuti chiripo ndechekuti tiwane solution. Chekutanga ndechekuti takuchisangana semasangano ese. Ndofunga kuti panopera zuva rinhasi ndichanga ndakurudzira masangano ese kuti tisangane mangwana. Kana takwanisa kudaro totiratidza hurumende yedu kana rwendo ruya rwakanga tambozorora panapa tongorusimudzira futi kubva Monday kana Tuesday kuenda mberi. Nepamusana pekuti chiripo ndechekuti hurumende yakuda kuti vashandi vapandukire maunion. Nepamusana pekuti vanhu vanenge vane masystems ari correct avanogona kuabhuza. Enezvo vashandi vakawanda kuti maunion akatitengesa, asi hapana ari kutaridza kuti chokwadi ndechekuti dai tisina kumira ipapapo vanhu vakawanda vangadai vatodzingwa kumabasa.
Asi hurumende iri kuteverawo here zvivimbiso zvayakakupai pamakambogara pasi svondo rapera?
So far hapana kana chimwe chete chataona. Ndozvari kutaura kuti vanga vachiita zvinhu in very bad faith. They did everything in bad faith. ende kuratidza kuti havasi serious, they've ignored us completely. Hapana kana effort yekumboti ngenja kuti vavedu vezvinhu zvakabira papi takadii takadii. Nepamberi kuti aida kuti vanhu varatidza kudzokera kuchikoro, varedzi vadzokera kuchikoro vaakuchiva zvikitimaidza vari ikoko. Kunotsidzirwa nemaofisero vari kuchidzirwa, kunotsidzirwa nemaiti vari kuchidzirwa nemaiti. Kurufambwa muzvikoro nemota dzina manhamba pureti vari kufamba, kureva kuti ticha ndiye atoparumana nzombe kuti uku ane nhamo, uku ari kudzvanyirirwa.
Mi mune tarisiro here yekuti munge muchienda kune mamwe mapazi ehurumende akaita sebazi rezvashandi?
Iye nezvi takatawirirana kuti tanyora tsamba dzinoenda kuparliament. Nepamukiramo tobhiliva kuti parliament is a very necessary and critical arm yekuti panenge pachiitika zvese zviri kuitika izvi. Tikadiwa kuparliament vagona kunzwisisa zvatiri kutaura. Nepamukana pe kuti zvabuda pachena kuti nyaya iyo haigona kungodhiliwa nepublic service naminista chete. Iri todova mumakurukota ehurumende kuti apindire. Nepamusana pekuti tatraya kuexecutive zvaramba takuda kuenda kulegislature tikabva ipapo tienda kujudiciary.
Vanga vari munyori wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muKhartoum kuSudan, vari kuratidzira vati vacharamba vachiratidzira kudzamara mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro. Vanhu vana vaurayiwa nhasi muNigeria uye vanhu vasingazivikanwe kuti vangani vakapambwa mukurwiswa kwaitwa neBoko Haram. Motokari dzanga dzakatakura gavhana wedunhu reBono vaKashim Shettima avapunyuka vasina kukuvara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nebato ravo reZANU-PF vari kushoropodzwa nevanhu vakawanda vachipomerwa mhosva yekunyepera vanhu kumusangano uchangopera kuitwa kuEthiopia weAfrican Union kuti hapana vanhu vakaurayiwa, kurohwa kana kubhinywa nemauto munguva yemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Vachitaura nenhepfenyuro yeFrance 24 vari kumucheto kwemusangano uyu, vaMnangagwa vakati kana paine vanhu vakabatwa chibharo, kurohwa kana kuurayirwa hama dzavo, ngavabude pachena kuburikidza nekuenda kumapurisa ari pedyo navo kana kuti kuenda kumakereke ari pedyo navo kana vatya kuenda kumapurisa. Nekuda kwekushungurudzwa kwevanhu uku, nyika dzinosanganisira America dzakakurudzira hurumende kuti itore matano ekumisa kushungurudzwa kwevanhu uye kuti mauto abviswe mumigwagwa. Nyika idzi dziri kukurudzirawo kuti vese vane chekuita nekugadzikana kwenyika vaite nhaurirano dzinokokerwa nevanhu vasina kwavakarerekera. Vanhu vanosvika gumi nevanomwe vanonzi vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti mauto mumhirizhonga iyi, vakawanda vakakuwadzwa, vamwe vanodarika chiuru vakasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume pamwe nevechidiki veZANU-PF vari kudivi rekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoti kudii nekuramba kuri kuita mutungamiri wenyika kuti hapana vanhu vakaurayiwa kana kubatwa chibharo nekushungurudzwa, asi ipo pachinzi pane umbo hwakawanda.
Chekutanga vajonga kandemiri nevakateerera vose, ndinoda kuti nditaure izvo ndichiti taita dambudziko muno munyika yedu yeZimbabwe. Dambudziko iri riri pakuti tine vanhu vanofunga kuti ivo kana kuti vaane muono wekuti kana vakasangana nedambudziko ravasangana naro, ringava rekurepwa ikoko kana kuti kurohwa, havaende kunomhanyara kumainstitutions ehurumende anosanganisira mapurisa kuti ndo zvatasangana nazvo izvi, asi vanomanya kune vatinoti ma-non-government organization. Patiseri tichiziva hedu kuti pamashandiro avo chaivo chaivo asi ma-non-government organizations, asi kuti zvipoka zvinoshandiswa nebato rinopikisa remuZimbabwe zvinova zvinopuwa mari kunyika dzokunze kuti zvikonzerese mhirizhonga nekutaura zvakashata nekukonzeresa mhara patsetsetse nemhirizhonga munyika yeZimbabwe. Chii chinosaka kuti munhu anoti abatwa chibharo asi haaendi kumapurisa munhu anotabata chibharo haindi kumachechi kana kutsvaka umwe munhu waanozvishingisa kwaari angava murume wake kana kumukadzi wepa next door. Chero kuna madzibaba munoziva matina madzibaba vawandisa muno muzimbabwe muno muti wega wega uri mumataundi munomu unotori nechikereke iripo hapana kana kwavanokwanisa kuenda kunomangara asi vanomirira kuti mutori wenhau anoshandira kuBBC agokwira ndege kubva ikoko kusvika agozovatsvaga muno mushure memaawa anokwanisa kuita makumi mana nemasere 48 hours anga atobva kuLondon atovawana kuti ava ndo vakarepa vakaungana vese kuita sokunzi vainzi kana vakarepa vonzi endai panhamba yakati muchasangana nemutori wenhau wechirungu achaone kuzoongorora nyaya dzenyu ipapo zvinhu zvisingatendeseki chero neukazvitarisawo. Saka imi munoda kuti hurumende yemuzimbabwe yava munangagwa igozoti zveshuwa kune vanhu vakarepwa iyo isingazivi vanhu vacho vakarepwa maybe kunze kwomwe chete wokuchitungidza iyeye ari kutaura kuti akarepwa asati aongororwa nyaya yake asi vamwe vose ava tingati vakarepwa sei vasina kwavakanomhanara.
Vamafume,
nyaya iripo ndeyekuti kana munhu uri mutungamiri wenyika haumanyi kumberi uchiti dzava stage managed, unoti nyaya ngaiongororwe. President wemunhu wese mukutaura kana pane zvakaitika kumadzimai, nokuti isusu senyika hatingawani makomborero kana tichishungurudza vana mai vedu, tichishungurudza madzimai. Kuri kuti vashungurudzika, tinofanirwa kugadzira environment yekuti vataure nyaya yavo. Havumanyiri sevatungamiri kuti muti munhu ari kunyepa usati wamuona kana kuti vaita stage managed usati waongorora. Vanhu vakapindirwa nemapurisa acho iwavo nemavanoti mauto nevamwe vakawanda wanda vanga vari mayouth vakapinda mumamita vakafamba vachiita zvavaiita vakakanganisa madzimai evanhu. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nyika, zvinoshungurudza pasi rese, nokuti repu icrime yakakura and kuti muishandise munyaya dzepolitics munokonzeresa kuti nyika ive nezita rakaipa, munokonzeresa vanhu kuti vave nehasha dzisingaperi, munokonzeresa kuti nyika isvorese. Kwese kudenga kuna Mwari ndidzimu yedu haifi yakakomborera nyika yakadaro. Kuri kuti madzimai ataura zvakadaro, tinofanirwa kuongorora nyaya iyoyo pajekerere.
Toenda kuna vamugwadi, kunyaya yevanhu vakaurayiwa.
Panyaya iyoyo kupa kwevanhu yamuri kutaura kuti kune vanhu vakafa, nyaya iripo ndeyekuti tikaongorora zvinhu zvakaitika paya zvakafanana zvinhu zvakare nezvakaitika musi wa1 August munyika medu munomo. Vamafume vangawirirana zvavo nemi kuti of course zvombo zvizhinji zvinosanganisira na futi zviri kuhurumende, asi tine nhubuwo nenyanya dzinova dzinowanikwa mumapato akasiyana siyana. Handiti ose chero nokuMDC kwacho variko vanowana mukana wokuwana futi idzodzo, dzinoda kuti dziongororwe vajonga kandemiri tisati takungurudza kuti aiwa masoja akapfura vanhu akauraya kana kuti mapurisa akapfura vanhu akauraya.
Chiripo ipo ndechekuti makuva takamaona vachamisa vakashanyirawo vakati okuchungwiza kumbare nekupi vakashaika panguva dzakasiyana siyana.
Vamugwadi, tiri kuona nyika dzekunze zvakaita sana America iri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati peMDC neZANU PF uye kukurudzira kuti mauto abviswe mumigwagwa, kushungurudzwa kwavanhu kumiswe. Zvinhu izvozvi mungaona here zvichiita kuti zvinokwanisa kuti zviwedzere nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano? Vamugwadi,
taari kutaura zvakanaka nguva yese vajonga kandemira, asi pamangotaura pakuti America demamuchindiona hasha dzangu dzatubuka, asi regai ndingotaura mashoko mashoma ndichiti nyika inonzi United States of America haina zvainokwanisa kutaura kana kubufura panyaya dzemuzimbabwe because ndo honzeni ndo mara patetesi yakonzeresa mhirizhonga muno, ndo inofanda vanhu vanokonzeresa mhirizhonga, ndo inofanda kupokana kwevanhu muno, ndo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachirwisana nehurumende yavo, ndo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachisokotedzana muno umomo. America ndo yakaisa zvirango zveupfumi munyika ino yezimbabwe kuti ZANU PF ibude masimba, MDC ipinde masimba, muitike regime change kana kuchinjwa kwehurumende isiri pamutemo, ndo inokonzeresa zvese izvozvo. Iyo inoda kutiudza zvekutaurirana zvatakatanga kutaura toga isu vamunangagwa vatitaura kuti ngatitaurirane ipite dialogue. Iyi vakuda kutiudza isu ngatitaurirane, takambovaudza here kuti vaitaurirane ikoko? Tirambu zvaanonzi akaba maelection, takambovaudza here kuti gadzirai nyaya yenyu dzakadaiwo?
Vamafume dimurai tinzwe, vamugwadi chimbopai vamwe mukana.
Tinyaramugwadi, makutaurira mabvita vamugadita kwava nenyu zvakuti zvekwava nenyu dispensation ima kutaura
sekutiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kune vechidiki vezano PF vari kudivi rekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zuva reValentine. Panguva iyo munyika vanhu vasiri kuratidzana rudo nepamusana pemiono yakasiyana siyana munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye nerangariro yekushaika kwemuchakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri weMDC wekutanga. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zita rangu ndonzi Albert Nyarugwe. Ndinoita zvekufadza vanhu, ndinoita zvecomedy zvemaskits ndichiri kutanga.
Saka munoroona sei zuva ranhasi reValentine?
Zuva reValentine zuva rakakosha because ndo zuva rekuti munhu wese anenge achifunga zverudo. And izuva rekuti vanhu vanodanana vanenge vachipanana zvipo and chinhu chakanaka.
Asika tinoona kuti vanhu munyika pari zvino vari kutarisana nematambudziko akawanda, mari iri kushayikwa, zvekudya zviri kudhura, mafuta ari kushayikwa. Saka rudo ungaruratidze sei pakadai?
Chero zvinhu zvichishayika, mafuta and zvamataura zvimwe zvese, uchaenda kune mudiwa wako and mukafunga zviri kunetsa matambudziko atiri kusangana nawo, munotanga kunetsana mumba. Saka zvakanaka kuti munongoonana vadiwa mudanane.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Halo.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Fred Spear ndemuZimbabwe.
Taurai tinzwe mukoma.
Zvanga nhasi ratisiyanei paValentine Day. Chapa kuti chisiyane ndezvekuti taka last year musi wa14 February 2018 takashaikirwa negamba ndova ndiro vaMorgan Richard Tsvangirai. Anga murume ane rudo. Saka taona ini ndaona zvakakodzera kuti ndidedicated zvanga nhasi pane kurangaka vaMorgan Tsvangirai nekuselebreta life yavo. Haisi umakazvitarita maona kuti no munhu anga ane rudo abva atova futi naMwari musi zuva rerudo. Saka munozoona kuti akapinda mumaoko aMwari chaiwo chaiwo maakapindamo. Mwari akavatova musi werudo semunhu anga ane rudo. Akadzidzisa zvakawanda, aifaitira dhemokirasi kuti munhu anga ane Zimbabwe inge nedhemokirasi. Zuva nhasi tatomboenda kunorangaka kushowground uku.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva reValentine's Day, takanangana nezviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Andi kutamba makasa kare kangu ndaira kasha kusikira mvura yakasa zvangu vabata vabata kugomera kukwira makata mwenje kubaka baka umbarume ndakakata mashembere zvanzi ndibata kunodiwa haga mukaka yeta chinja mupaka kunodiwa haga mukaka mashembere zvanzi ndibata kunodiwa haga mukaka yeta chinja mupaka kunodiwa haga mukaka vagomana munoda
Nzwisa yekambo ndinda mubata kubva kuna Ja Praiser akachiuya kwamuri kubva kuna Studio 7 musi weValentine's Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa muHarare nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nevamiriri vedzimwe nyika. Varairidzi vochema-chema nekusabudirira kwemusangano wavainge vavimbiswa nehurumende. tabva tashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina na Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.